Hey, Tata, hola, Zimbabwe, muhle. Welcome, welcome, welcome. Tinomgamchira imese. Ngiyawamukela wonke umlaleli ongenayo kuhlelo. Tinomgamchira imese. Mchirongo wethu uchebe chidiki. Uhlelo The Connection. Lilami uMike Hove. Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth-related. Ikakhulukazi eZimbabwe. Welcome, welcome. Oh, today is Tuesday, the 2nd of April, 2019. We just missed April Fool's Day. Welcome, welcome to April. Zimbabwe, muhle. My name is Mike Hove. Alright, Mbapo Muhle, welcome, welcome once again. Mune chirongwa chedu chewe chidiki uhlelo The Connection. Lilami uMike Hove. Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related. Today on our program, we're looking towards tackling and discussing and talking about something that has affected a vast amount of youth in Zimbabwe: the issue of unemployment. Kune vanhu vakawanda kuZimbabwe vari kuchema anzi aiwa bhuti Mike hakuna mabasa munyika kuti ai imisebenzi dololo akule misebenzi elizweni. But before we do that, Zimbabwe muhle, I found it fitting ukuthi lamhlanje kuhlelo we give you guys an update on something that's happening ngale eManicaland. We recently saw ukuthi there was a cyclone, a tropical cyclone that devastated the eastern region of Zimbabwe. Tropical cyclone Idai, that thus far has killed over 200 people. Zimbabwe muhle, 200 people, left thousands homeless, left so much property broken and devastated. However, lamhlanje kuhlelo, luckily at the top of the hour, what I'm planning on doing is giving you guys an update. So without further ado, let's head over to Kopa Village, uko kuManicaland, whereby they're going to give us a little taste as to what exactly is going on in their village.
Due to the heavy rains that were triggered by the storm, there was a lot of water, the volume of water accumulated, and it was breaking the bridge and the stones. So when the water accumulated, the bridge burst out and the water flew to the place where people were residing, and it flattened everything. The stones, they broke the houses, and it was due to the storm. That's what we recognized, and there are people who were buried under the soil, and the stones are on top of the people. We really regret with the incident.
Mvura pa yakauya, yakauya nematombo, ose aya matombo amuri kuona. Yakauya ikapaza imba yangu yanga iri panapa. Mudzimai wangu nevana vangu vanga vari panapa. Asi chishuwiro changu chandinoti kudai ndaikwanisa kuwanawo mhuri yangu. Kunyangwe vari vapenyu, kunyangwe vakafa, ndakwanisawo kuvaona kuti ndivavige. Ndozvandinoshuwira kuti zvinogona kundisunungura mumwoyo mangu ndakagara, ndoziva kuti vana vangu vari papa. Ndinonga ndasununguka.
Those were the villagers. Those were villagers of Kopa Village, ngale eManicaland, explaining what exactly happened. For those that just joined us, what we just played was a video of villagers from Kopa Village in eManicaland explaining how Cyclone Idai ravaged their village. As we speak, the Minister of Information, and currently is the Acting Minister of Public Service, Labour and Social Welfare, until the 5th of April, Honorable Monica Mchangwa says the death toll is currently at 268. I repeat, 268, and is expected to rise. Alright, Zimbabwe Omoshe, now on to today's topic, the issue of unemployment in the country. As we speak, the Zimbabwe National Statistics Agency says that the unemployment rate in 2014 was at 11.3%. That has been debated. That figure itself has been debated time and time again by different outlets and different organizations. Now, according to an article that was published in 2017 by the BBC, Zimbabwe's unemployment rate in 2017 was actually at over 90%. That figure, of course, was given by the Zimbabwe Congress of Trade Unions. How is it that in 2014, the unemployment rate was at 11.3, but in 2017, the reported was at over 90%? Let me break it down for you. According to the article that was published, which quotes Forbes magazine, the 11.3% that was calculated was inclusive of jobs that are part of what we call the informal sector. Abantu laba abathengisa airtime, abathengisa ama chips, ama sweets, you know, on the sides of the roads, vanhu vanotengesa pamisika yakasiyana siyana munyika. That is what we would regard as the informal sector. Now, according to Professor Catherine Bourne, who is part of the LRC, the London School of Economics, the distinction between the 11.3 in 2014 and of course the over 90% which was reported in 2017 is how an individual would discuss or treat what we call the informal employment sector. If you consider an employed person as someone who has a formal job, pays taxes, has benefits, pension and more, you would find that generally the number itself would be larger, it would skyrocket. However, in, just like it was explained in Zimbabwe, for them what they're saying is vanhu vanotengesa pamusika would not be included in that definition of what is employed. The 90%, like I said early on, was quoted by the Zimbabwe Congress of Trade Unions, EZCTU, which they said, you know what, guys, even though you're saying 11.3, it cannot be 11.3 because a vast majority of Zimbabweans are part of the informal sector. For them, they're saying, we cannot define that as a source of employment. What do you have to say? Zimbabwe Muhle, 2010 Maundrenyu, Ngenani Kuhlelo, +1202 is the number, +1202-465-0318 is the number to call. You can also text us on WhatsApp. I always make this mistake. Ukhola Zimbabwe Muhle. +1202-465-0318 is the number to text on WhatsApp. However, the number to call is +1202-619-2077. That's the number to call. I repeat, +1202-465-0318, that's the number to text. However, if you're looking to call us in studio, +1202-619-2077. Tuptepenyura zvakare pamasaisai anoti 909 medium wave frequency 4930-6065 uyezve pa 15460. Kodwa abafisa kubukela ku internet tiripo pa mapage edu matatu sikona ku www.voashona.com, www.voastudio7 or voazimbabwe.com, njalo ku www.voandebele.com. However, for our Facebook fanatics, avo vanhu vanoda kutiona pa Facebook, I know a lot of Zimbabweans spend a lot of time on Facebook. We have three Facebook pages, Patrick Tepenyura izvezvi, tiripa VOA Shona, sikona njalo ku VOA Ndebele, sikona njalo ku VOA Studio 7. You could write your numbers there, you can write your comments there, Zimbabwe Muhle, and most importantly, please share the program, fakana ma likes, ngenani muhleko, pindai muchirongwa. All right, joining me in studio right now, it seems as though I have my first guest, Pachirongwa. Hey! Pinda mchirongwa okona kuhlelo ngubani ecingweni? Hello mthetheli, kola kola. Vamtsaka ndiri kudzwa kuti muri popa rinari. Hello. Hello. Muskunzika parinari, Zimbabwe Muhle, ndirikunzwa kuti. Hello, guest wangu kutanga muripo here parinari apo. Mkoda, mkoma kuda pazve muripo here apo. Okay, it seems like we're having a connection problems with kuda kwasi, let's try call him back. However, Zimbabwe Muhle, ngishilo ukuthi lamhlanje kuhlelo sikhona, we're discussing the issue of unemployment in Zimbabwe. Like I said earlier on, the organization in 2014, sizwile Zimbabwe Stats Agency, besithi, you know what, the number of unemployed abantu abangelimsebenzi elizweni is 11.3. Kodwa iphephandaba lele BBC lathi, Msakazo we PPC wathi lokho akusoloni iqiniso. In 2017 bona bakhishi article besithi in actual fact the unemployment rate abantu abangelayo umsebenzi is at over 90% elizweni. Ungani besisho kanjalo? How did it jump from 11.3 to over 90%? Bona bathi hi, it depends on ukuthi umuntu uchasa kanjani nxa usithi ngilomsebenzi. Nxa usithi ngilomsebenzi and you're selling airtime, you're selling sweets, can you describe that as a source of employment? Wena ungathi hi, mina ngempela put my ngilomsebenzi kodwa umsebenzi wakho is to sell airtime, is to sell sweets. Bona bayasho ukuthi the reason why it was at 11.3 is because bona abe Zimstats age agency bona they included that within their findings ukuthi hayi bo ngeke lithi alilawo umsebenzi kodwa you have a source of revenue or a source of income. Lina lithini ngalokho okwenzakalayo eZimbabwe kulabantu abaningi abafisa ukungena kuhlelo lamhla kodwa asihambeni emakhasini ethu amathathu whilst we try to get our three guests. UMakhumalo, Pamela Khumalo ukhona ehlelweni uthi hello everyone. Sawubona Makhumalo, unjani? UMsunduzwa Ndlovu ilaye ukhona ehlelweni uthi hi. Sawubona bhuti wami Msunduzwa, ngenani kuhlelo bhalani amanamba ukuze sixoxe. Tikaenda uku page red VOA Shona kuna wanhu akawanda, kuna Forbes Nyambira ari kuti ari ku South Africa uku. Vigilant Chigora ari kuti tumelang Vigilant ukai. Nyanyonya akonda ari kuti jobs mantra dololo anza hakuna mabasa kunyika uko. Yvonne Khumalo uti uyabukela ari is watching uko from Pretoria. Kodwa ngezo ukuthi silo guest wethu parunari apo tinava Nikros Kajengo. Vakajengo mapinda mchirongo makadeni. Mapinda mchirongwa chedu chevechidiki nasiri kutaura nyaya iyi. Hanzi vanhu vechidiki vari kuchema vari kuti munyika hamuna mabasa, imunotiina zvoizvozvo?
Okay, yeah, ini ndotizvo mabasa anogadzirwa nemunhu. Mabasa ari mupfungwa dzemunhu. Naizvozvo nyika hatina tamuna mabasa, nokuti mabasa ari mupfungwa dzemunhu. Nyika inei ine maresources ese. We have got land, we have got capital, and we have got labor. Zimbabwe is a beautiful country. Young people are energetic. They constitute above 50% of the labor force. So we can say there is no employment in the country.
Asi chibotu tanangurayo mkoma, vechidiki wakawanda waru kuchema chema wachidi, they don't have access to these resources. For example, waka chema chema wachidi, aiwa, isu nangwetikati chuba utanga ma business edu, atina mari, we don't have the capital to start these businesses. And when we go to my banks, akasiana, my bank anot, aiwa, pane chinchilons collateral that we really, really need. However, because vechidiki wakawanda do not have houses, they don't have cars, they don't have anything that they can put up as collateral, these loans are denied.
What happens, that is a mere assumption, because actually quite a number of people who based on those facts vanenge vasina kumboenda paground kumabhengi kwacho vachiita maapplications acho vanoshanda nokufungidzira kunofungidzira kuti ngaenda kubhengi vanoti hakuna mari, nofunga ndikaenda kubhengi vanoti handiqualify. Most of the young people in such a mind are too tragic. Besides this tragic, they work on assumptions. What I can say is Zimbabwe is open for business. Our banks are open for business. The private sector is open for business. The public sector is open for business. And patriotic individuals are also open for business. Hence, I can say such mentality has to be marginalized out of existence.
Asiwaka Jengo, whilst we're on the same topic of access to resources and more, you said earlier on that, you know what, mabasari mumunyika. How do you then explain my reports? I Arugubuda, for example, BBC in 2017 was saying with Iowa, more than 90% of people are actually unemployed in the country. That being accredited, of course, you may argue with Iowa, kunwana, arutengesa pamsika and whatnot, that's a source of employment. But that is not what someone went to go graduate for.
Okay. Now, if you say there is 90% of unemployment in Zimbabwe, I think you are taking it wrong. Because we have got two types of employment. We have got formal employment. We have got informal employment. If you see that most of the entrepreneurs, most of the rich people in the world, they are not employed formally. Take, for instance, people like Strive Masiwa, P. people like, you know, Mutasa of the telesale.
Well, those are employers.
Know, most of the entrepreneurs, they are doing their own business. Mm-hmm. And we are seeing they are employed in smart. So a number of young people who are in the informal sector, they are earning a living. Their livelihood is better compared to those, the so-called formerly employed. Mm-hmm. Now, Zimbabwe, actually Zimbabwe is an agro-based country. Many of our young people are into farming, say tobacco, some are still in finance, some are, say, into other cash crops like even coffee. So we can't say those people are unemployed. Why am I saying so? I'm saying so because they are earning a living from their work. Mm-hmm. Actually, if you see even their standard of living, it's an improved one. So it's beyond doubt that the statement that unemployment is 9%, I think, is ill-advised.
Mm-hmm.
Yeah, it's ill-advised.
However, going back to itself, like you said, you've got two different distinctions, pane formal employment, pane informal employment. Of course, the two different sectors, like I had classified, there's those that will go kubasa, I wonder, mukubasa, and Africa suit and tie, you pay your taxes, you get your benefits, whatnot, which would fall under the formal employment. And then there's the informal one, on Tingisam Sika, like you said, the farmers and more, and so forth and so forth. A lot of youths are actually cranking out, they're coming out, we graduated. And not everyone can be a boss. So how do you go about something like that? Not everyone can be an entrepreneur.
I agree with you.
Mm-hmm.
Good point. I'm sure the government of Zimbabwe has got what we call a blueprint called Vision 2030.
Mm-hmm.
The major aim of that blueprint is to transform Zimbabwe into an upper-middle-income economy with a gross income of 3.5 to 5,000 in real terms by the year 2030. What does this mean? This means that the government is committed to job creation, the formal job, as you mentioned it. But now there are some hiccups that are really a drawback in terms of this vision.
Mm-hmm.
And for instance, our industry, there is closure because of state sanctions. If you see some of the state enterprises, you know, they are operating below, say, 50% capacity utilization because of some of these issues. So we can't deny the fact that formal employment is crucial. Yes, as long as the sanctions are not lifted or removed, then actually, it will remain a problem for our young people.
Now, Vaka Jengo, even if we hammer on the idea of sanctions, not that it's necessarily something that should be discussed within this issue, but if on the same issue, sanctions, how are they affecting the job creation sector? Because sanctions are based on individuals. They're not sanctions on the country.
I don't agree with you, but we are talking of industrial closure. Mm-hmm. We are talking of you know, our banks, take for example, Agribank.
Mm-hmm.
You mentioned the issue of entrepreneurship.
Mm-hmm.
You mentioned the issue of the formal employment itself. It's beyond doubt that, you know, some time back, our people used to borrow quite, you know, a big sum of money from these institutions so that they finance their operations, they begin their big enterprises. But now it's really a challenge. So we can't deny the fact that our young people's industrial vision is being adversely affected by this so-called illegal sanction. So they are a cause of concern in terms of the so-called unemployment you are talking about.
Mm-hmm. All right, Vaka Jengo, ndanjikumbura kuti mubate parinare, and then I'll come back to you in a second. Rungudzwa ndinemuteereri wandofanira kutora parinare, and
it's fine.
All right, so I hear kuti silo mlaleli tinemuteereri parinare, ari parinare apo, who is on the line? Welcome, mapinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Hello.
Makadini baba?
Tinafara makadini.
Aiwa, tiri kufara kana muchifara, ari parinare apo ndiani?
Lloyd Gomani Mandarin.
Vagomani ndimuka mutoro uko kuZimbabwe. Muri kunzwa kajengo ari kuti aiwa nyaya iyo kushaikwa kwemabasa hanzi aiwa it's within your mind hanzi ma resources ari mumunyika iwe semunhu wechidiki hanzi aiwa use your brain figure out how you can use it but everything is there for you to use munoti nazvo izvozvo
baba avo ngavarege kuda kunyetera nyika tiri kutambura chaizvo kuno muno muZimbabwe hamuna chirimo muno
Saka vagomani maviki mashoma yakapfuura takanzwa mutungamiriri wenyika vakapawo vechidiki mkana kuti vakurukure navo kumusangano weNational Youth in Durban ukuwo mutungamiriri wenyika vakanyatsoti aiwa mari yekubatsira vechidiki iripo vakabva vaendera mberi vachibata nyaya yempower bank vachiti aiwa mari yekupa vechidiki maloans iripo kana muchida munoapplya imi munotii nazvo nemaondero mutungamiriri wenyika
aiwa kana chiri chandichiripo ngachiuye kachipihwe vanhu yangu wakubengi kwa chabu na mari hizi zitile mari zeli gurudu mai zeli gurudu mwa arati zizi kuyo tenga kumashopi kwa chati kwa chati kwa chati kwa chati tingati kini chaka naka ya rata na chaka naka baba
saka imunoti sezo waka jong waruguti pane chinonzi informal sector apo where you can actually create your own business like you know apa my examples like Masiwa Strive Masiwa uyo who is an entrepreneur vakati aiwa iwo pachezvavo would not be defined as someone who's part of the formal economy nekuti he's a boss haashandira umwe munhu munoti sevechidiki hapana here mukana wekuita wekudevelopa vamwe vavo anana Strive Masiwa kuZimbabwe Ezulunga ndaba lemzwilo umlaleli wethu uLoyd Gomani uyakhala uthi hayi lokho kushiwo kuNicholas Kajengo hayi akusilona iqiniso uthi hayi ya kumele achane lalokho ngenxa yokuthi ubona ngani uqamba amanga ngiphinde ngambuza ngale ndaba lokho kushiwo nguNicholas esithi there are two forms of employment which was there's the informal and there's the formal sector uphinde wathi hayi nina njengabantu abatsha you have access to all the resources kutwa eZimbabwe ama resources akhona agcwele so kutwa nina njengabantu abatsha seize the moment nina nithini ngalokho bhalani ama comments ngenani kuhlelo rega ndidzokere kuna Kajengo ndisati ndaenda kuna mukuru wangu kuda kwashe vakajengo muchiripo here pari nari apo vakajengo
ndiripo munhu wamwari ndiripo
manzwa muteerera ari kuchema chema hanzi aiwa handizvobazva muri kutaura hazvisi chokwadi
autiri yake mafungira ndivo saka vakuru kare vaiti chitsva chemuruoka uyu ngaafambewo ambodzidza amboona ambobvunzawo vamwe kuchikorekore kuchichiona kune inonzi nzerumbairi kureva kuti munhu zano unopihwa nevamwe karamba kadzidza kudharinikoko kafambi asingaoni kumafloo vanhu vari kuita mari fodya rikutenga zvakanaka pasaikwanonyunyusa kana fodya kaka irima zvakanaka iri good grade quality tobacco hapaingi kadzidza kuita mari asi kana zvinhu zvacho zviri zvekiya kiya zvedhangara dhangara idambudziko so ndiri kuti mukomana we ngaafambe aone mabank impower bank iriko irikupa vanhu maloan mikana yakavhurika kutaura na president wedu impower bank iri kubatsira mayouth akawanda tine mayouth mazhinji vari kufara kuti vari kuwana mari neimpower bank
parizvinoshamisika
nezvanga kutaura mukomanawo ndazvishamisika zvisingaiti
orit vakajengo chindiudzaiuka kuti pari zvino impower bank yabatsira vanhu vangati
handikwanise kupindura on behalf of impower bank kuti vari mafigures akawanda zvakadii asi indano zvinoita kuti mayuti andikutangana nayo mazhinji kuma kungava kuma vako kwachikoko kunorimwa fodya ndingatiwi kumaminda kwatofamba nemumamigodzi matinofamba varingoti tikatanga mabusiness iyaya noda kuempower basic kuti vazhinji vacho vanombopinda zvikwereti vari mitaizo yachisu wechidiki vachipinda kuna na NCT makambani efodya achachatobvako ana TIMB vachitora zvikwereti asi vazhinji vacho izvozvo vari kuita mari nguvati achitaura iyoyi havana kutombopinda muzvikwereti asi havana kuzopinda muzvikwereti zvematobhaku kambani asi vakapiwa mari mumabhengi edu kunyanya empower bhengi iyoyi vakapinda mumunda so nekushamisika mukomana ari kuti izvo haana kuwana mukana uwowo mukana uripo ndafara kuti zvaaita zvakanaka nokuti mbudzi inozvarira paruzhinji kuti tandirwe imbwa zvaaita chinhu zvakanaka egatimuti timuone sekuti azive kuti aiwa mukana uriko madhoo akazaruka
tiri kuonawo pane vanhu vari kukomenta apa vari kuti hanzi aiwa power bank iyi inenge iri iprojekti yebato rezanu p f hanzi kana usina membership kadhi rezanu p f hauwanewo mukana wekuwana mari
ndofungidzira kuti ikoko kunonzi kurota kana kuti kurotomoka hazvirambidzwi kurota nekurotomoka zviri muwanhu hakuna bhengi paunosvika mubhengi kuti ndipi ndipe kadhi remusangano hakuna bhengi rinoti izvo ikoko ndokunonzi kurota kana kuti kurotomoka hakuna zvakadaro hakuna zvakadaro vanhu zvandambotaura zvive kuti vanhu vanobvisa nenonzi assumption vanofungira asi vasvikasekuti ndozviripo nhai utoshamisika utopindawo munyika ine vanhu utopindawo mumari mune vanhu utopindawo mumabhizinisi mune vanhu
Alright, makachengo rega ndikubatei ndokumbira kuti mubatei parunhare for one second ndiri kunzwa kuti guest wedu wechipiri ukuda kwashe mutsaka usengenele kuhlero batai parunhare handisi
tinotenda
Right, valaleli zuluka ndava khulumani mbono yenu ngenani kuhlelo The Connection namhlanje we are tackling the issue of unemployment elizweni ngezwa ukuthi our second guest umnumzana ukhuda kwashe is here online khuda kwashe ukhona ecengweni
ngikhona baba ninjani
hayi siphilile bhuti wena unjani
hayi ngiqine nka
good so uyamuzwa nangu umnumzana uNikos Kajengo uthi abatsha elizweni kumele basebenzise ama-resources akhona uthi ngempela ilizwe ligcwele ngama-resources abatsha should just figure out how to get access to them wena uthini ngalokho
ngiyabonga baba it's unfortunate ukuthi ngingene sephakathi angisazwanga okunye okumnandi akukhulumileyo kodwa kunje ngiyavumelana kakhulu laye ngithi ama-resources maningi kakhulu abatsha balohlupho lokuthi abafuni uku-explora ama-opportunities akhona bale syndrome yokubana into ingabakhona uzokuthiwa ngiyezana i-p f njalo nje asingene yibo nje ababuya kanjalo sebekhala bethi akula ma-opportunities they rush to other countries like South Africa seeking for greener pastures more than Zimbabwe is green so sithi hatshi asivuleni amehlo singasigeza singagezisi siyaphansa sigezeni sisiya phezulu sibone okukhona esikuphiwa ngurhulumente wethu
siyakuzwa mnumzana kodwa how would you then justify nxa usithi the pastures in Zimbabwe are green eningi labatsha bayakhala you know there's so many reports that have come out saying ukuthi akula employment the unemployment rate is skyrocketing eningi labatsha are now having to you know live by what we would call informal sector ukuthengisa amaswiti i-airtime ngezinto ezishiyeneyo how would you then justify something like that bese sithi ama-resources akhona
uyabona mnumzana kuqakathekile kakhulu nxa lifuna ukusova uhlupho olwabe lukhona okuqakathekile okwakuqala yikuthi liyaqala livume i-situation ekhona the rate of unemployment is undisputed it's high however okumele sikukhangele yikuthi yikuyini okwenziwayo okwamanje ukubana kureduce i-rate of unemployment yona leyo i-rate of unemployment yakhona ibe njalo iclustwe into two ukuthi ngasisithi unemployment sikhuluma ngani kulabanye esithi employed formally and informally kodwa uthole ukuthi lwana oku-informal uthola imali eningi kakhulu kulwana oku-uninformal uyabona so uthola ukuthi yena lwana othola imali eningi engekho ku formal employment impilo yakhe inhle kakhulu ukudlula lwana ku formal employment ngalina selivala selisithi the rate of unemployment is very high selivala lwana othola imali eningi kakhulu so sithi yes ingabe i high i rate of unemployment kodwa ukhulumende ule i transitional and stabilization plan eyenzakalayo kathesi eyokuthi ku-create i-employment especially focusing on ama-young people abatsha ababuyayo from owakhathesi upresident wethu uthi for Zimbabwe to be an upper middle income class country by 2030 kutho ukubana from now nxa ukuthi kulabanye abangakabi le misebenzi the government is working on a trajectory ekubana abantu bonke bethole umsebenzi within the employable sector and but sinjalo nje abakhangeli ukuphela ukuthi be create i-employment for abantu they are also giving opportunities to young people esithi empowerment
right uthintile udaba uthintile udaba lwama opportunities and what opportunities because siyezwa abalaleli bayangena kuhlelo they're saying these opportunities they don't have access to them surely you can't say all the listeners that are coming in are lying
It's right. We can't exactly say they are lying, but the opportunities that are there, we are saying, as young people, let us open our ears and listen to the relevant media houses that then gives us exposure to opportunities. For example, ask any of those young people who are calling if they listen or they watch ZBC. They don't. But those are the platforms that then discusses opportunities that are available in the country. My colleague from the Minister of Agriculture has already alluded to say, for example, there is Empower Bank that is empowering young people across the country. As I'm talking to you right now, I understand they're actually moving to district by district. This week, they're actually in Matabeleland North. They are moving district by district, trying to talk to young people and share the financing opportunities which are currently there. There are workshops that are being done. In the past 2 weeks, I attended 2 workshops. And all those workshops are currently talking about young people empowerment. There are organizations that are giving funds for young people. But you see now, people are hiding their heads in the sand like a proverbial ostrich. They don't want to see opportunities that are being presented.
I got your kuda question.
What they do, they choose to be crybaby.
Kuda question. Yego uthi wonke umuntu 90% I unemployment are choosing to be crybabies. Kanjani? Ngoba
no, in 90% mnumzana, it's debatable. Those are the figures. Elibuya lawo. You see 90%. Ababuya lawo. Abantu kwamanyamazi bethi 90%. When in actual fact, 90% unaleyo asiyazi. Ngoba khathesi, I'm talking to you. Industries are being opened. Mines are being opening. So, but every time, sizokuthi 90%. I think 90% yakhona injani. Agriculture right now is performing very well. I'll talk about AgroPulse as we go later in the state. They are performing very well. Employment is being created, but our rate of unemployment is still stagnant at 90%. How come, Mnumzana?
Right. Nxa usukhuluma kanjalo Mnumzana, at that stage and point, wathi ngikubuze ke, you touched on the issue of e-employment bank, and I know ukuthi wena you've worked, you know, very closely with them. And ushilo, I see a lot of young people have access to these loans, and a lot of, at this stage and point, based on my understanding, there's only $12 million that are there to, you know, disposal to abantu abasakhulayo. How many youth can that help?
Hello, sir. Yes, I'm here.
Bengithi, at this stage and point, imali ekhona, is that enough to help abantu abasakhulayo to develop, you know, jobs to the stage and point whereby you could bring up abantu abasakhulayo in the country?
Let me agree with you to say 12 million ingayeneli. Kodwa naliqalisa, you don't start big. Liqalisa kancane. We start with that 12 million and we grow that 12 million to be 100 million by the year end. How do we do that? We make sure that those who borrow that money pay back and then it gets to other young people sebethola labo lokho si revolve quality revolving and sisenza ama project we pay and itophile izayelela. And the other point ngeyokuthi it's not only Empower Bank. For example, kule Women's Bank la ekhangele abasakhulayo labani labesifazana labo balama programs abo. We also have other banks like Agribank or Wakatesi. Iyanika ama loans and then kuluma labo nje recent workshop. But I ule bankable project asilandaba even the security ye Agribank le.
Right.
Kubaba through Stuart Bank also gave another fund for rural projects. So we are saying the pool of funds evangelisayo together iyenela ukubana siqalise ngoba we don't need to start big.
Wathi ngikubambe kancane ecingweni mnumzana ngithatha umlaleli ndana ukuhamba kuthi angithi
ngiyabonga.
Right, murukumunzwa kuda kwashe ari kuti Zimbabwe mari iripo imuruti inazvo tukona pama page vanhu ari kucommenta zvikuru tinotenda zvikuru. I'm going to read your comments in one second. Regain to them tereri. Kola kola ecingweni tiri kunzwa kuti tine mutereri apinda pachirongwa ndiani apa?
Inonzi Children Gogoma.
Vagomo zviri kufamba.
Ah, zviri kufamba makadini zvenyu.
Aiwa, tiri kufara kana muchifara mukoma.
Nyaya yangu iri pakuti iri kutaurika panapa yekunzi muZimbabwe mune mabasa. Dambudziko riripo nderekuti kana mabasa agana kugona kuvapi, isu tinori mafloors yatiri kuno kugarweni, asi dambudziko riripo nderekuti tikaenda kumafloors tinopisirwa mari mukadhi, asi mamwe emabasa yatoshanda yandoda cash chaiyo chaiyo. Saka hatizonzwisisa kuti hurumende yanga yakanyarara mafertilizer mishonga zvichikwira, asi vachiziva kuti kana mari ichinge yazobuda inenge yayavo. Saka hatizonzwisisa kuti kana vachionotsigira varimi vanenge vachitotsigira vepa kuti kudii.
Right, regai tikande mbvunzo kuna Vakajengo. Vakajengo muri parinari? Vakajengo? Alright, regai kuda kwashi adaire mbvunzo. Kuda kwashi usakonekte mwene?
Bunzai ndiripo.
Right, mukuda kwashi okuruma yunguwa ndiva Kajengo?
Bunzai ndiripo.
Alright, manzo mbvunzo we mteriri?
Anzi ne mteriri.
Vagomo, mchiripo parinari?
Diripo.
Right, Vakajengo waruda kunzwa mutereri, ndanchi kumbira kuti mudzokerere mubvunzo wenyu kuti vanyatso kunzwa zvakanaka.
Kuti murume ari kutaura kuti azivi mari iri mumunzika dambudziko rasiri kutaura nderekuti isu tinoaamisa tinorima fodya tinogara isaaaaaaaa fodyari mumakadhi imomo kutiuzeaikokeshiiyakupesendwa. Saka haizozoti tiri kurima electronic manekuti uiiitsigira kurima aiisaatogona kuzosaura kana takutenga zvekutinesa muchidhuku atizotora mari yatikakuinesa zvezana atizozatisesiurova seipa.
Pindura itinzwe Vakajengo.
Okay, chokutanga varimi vedu seexample uyu ari kutaura nyaya yake ari kuti anotarisira kuwana PH chet asitiri kuti muZimbabwe mari yacho shandisa isisvo tine RTGS, tine foreign current. So iko keshi yataura iyoyo. Saka as long as mari yaanenge awana mukadhi kana kuti mufoni wake ichiita kuti adzokere kumunda ichiita kuti achemete mhuri yake, hatina pane dambudziko kuti ndoda musha ndoda pesi. Ndonyaya yekutanga. Yechipiri yokuti kwava kune dambudziko anga richiwa kumaflow taitozoverengawo manewspaper, asi sezvakatikuita kuti hurumende akaita resolve minista wefinance akagara pasi naminista agriculture vakaita resolve panyaya idzodzo, uye zvakare hurumende yedu ibhadhara vanhu chimwe chidimbu dambudziko riripo nderekuti varimi vedawo vanenge vasiri connected to reality. They ought to have a comprehension of what is currently transpiring, what is currently going on. So I think is not connected to reality. He has to revisit current affairs.
Mati Vagomo manzwa here mhinduro yavo?
Yes. Oh, you're asking me or Mr. Gomo?
Ndugu bunda wa Gomo. Wa Gomo mchiri pa erupa rinari hapo. Atina kunza zakanaka ndachikumbira kuti mudzokere zvamataura.
Ndiri kuti ndini makindiro yaura kuti haziri kana ndisakwanisa kuwana mari yekuti pezvihari kana RDG mari kana ndisafonika imwe yacho kana mari. Asi chonangu iri pakuti kuno kwatinogara kuti mabasa edu abudirire kwezvisa chechi maoko tine vanhu vari kutinofanira kutora kuti vanogiridza.
Thank you so much for coming to the show, Andy Baba. No problem. Chirongwa ndechenyu baba. Mo dzoka next week tinenge tiripo, handiti. So zulu kana baba what is pala ma comments ari papo to hey vanhu vari kupinda zvechokwadi uPeter Matsotse is watching from Brisbane in Australia. Peter, how is Australia mate? Vanhu hava vari kunyora vari kunyora. Faith Cutler said something really really important that stood out. As the recent events like the Battlefields mining disaster which showed that people are working in these mines at their own risk of safety. How is this considered as employment when it's very disastrous to work in mines? How are self-employed miners going to be protected? Oh, perfect. Kuda kwashu, kuna kwingwen. Kuda kwashu.
Yes, nkona bab.
Right. Mzwilu mlaize loga faith.
It wasn't that clear, but you were talking about risk in the mining venture.
Exactly. So, Ufaith Uti, you know, both you and Mr. Kajego mentioned Uti Gulama sectors amabilang. There's the formal sector and there's the informal sector. So, based on message, okay, let me reread it for you so that you hear it clearly. Uti, recent events like the Battlefields mining disaster, which showed that people are working in these mines at their own risk of safety. How is this considered as employment when it is very disastrous to work in mines? How are self-employed miners going to be protected?
Thank you very much. Let me say that when we are looking at mining laws,
mm-hmm.
when you're looking at mining laws, the reason why government always encourages people to register and go what is called EMA, Environmental Management Act certificate,
mm-hmm.
is for them to assess such risks that are associated with the mining sector.
Mm-hmm.
So people have got a tendency where they venture into mining without proper compliance or without government approval. And then at the end of the day, they then, you know, get into accidents like what our listener is talking about.
What could I question? Do you not feel like the environment is driving Abantu to be in that situation? Because Ngausu City, the country has resources. Obviously, for someone to go to the extent Eoguti, Laming, Zangena, Konapang, Isfage, in a situation whereby I may be in danger, it's because they feel they don't have access to these resources that you both and Mr. Kanjengo are saying are there.
No, what we are saying is, as long as if you identify a resource, mm-hmm. say it's a resource in the mining sector, mm-hmm. approach government and see the suitability of you conducting your business in that particular area.
Mm-hmm.
For example, if you are in that mining sector, there are areas which government actually classifying as a very risk. But, you know, people have got a tendency of not wanting to go through government procedures, and they want shortcuts. They end up getting in danger, and they come back again to say government is a problem. It's not only a problem in Zimbabwe. It's
mm-hmm.
a problem all over the world, by the way. It's a problem all over the world where we have got informal, especially mining, we call makorokoza, mm-hmm. get point. Government trying to say, come and formalize your businesses. Formalizing does not necessarily mean give us your proceeds, but come so that you can assess the amount of risk where you want to venture into. And then we correct that in advance. And then we tell you whether to do your business there or not to do your business there. How you are going to affect other people surrounding you, the environment, the kids, etc. That's what government is talking about.
Mm-hmm.
But people want to choose the shortcut, the shorter route. And then tomorrow, what did they do? They cry again, blaming government.
Wathi ngikubambe kancane ecingweni ikhula kwashenza now come back to you once again ngizokuthi lomunye umlaleli ethi noma umthereli parunare khola mlaleli okhona ecingweni maphinda mjirongwa the connection ngibani okhona ecingweni
manje basa
eh makadenyu baba
ndinondi lembwe kuda
ndanje kumrofu mudzokorere zita renyu
ndinondi lembwe
makuda
kuda
Oh kuda mkoma kuda ah ingati tiri na gesa anonzi kuda nayo futi mkoma kuda tinogamuchirai muchirongwa
eh ndiri kukolawo ndiri kuguruve
kuguruve kuri seiko kuguruve uko
aya kuguruve kuri nani
saka mkoma kuda nyaya irimo mnasi vanhu vari kuti haiwa kunyika hakuna vabasa uko asi magesa edu ari kuti handizvoba hanzi nyika yedu ine maresources imi sevanhu vechidiki This is the moment. My resources are ipoksi muma shandi se imnoti na zezos.
Kwa chukua dikuwa kanaka. Unifanya kwa chukua dikuwa mbele kanga rwa ku. Nikuwa kuinga mbele rwa ku. Kana chuo kutaura tishi na ku chungwa na kuinga mbele. Sana se. Baadhi raga tu sawe zire. Iwo kana waka wana. Usavhairire vamwe kunze. For example, tine mayuti vakambowana nari dzechikwere kumashure uko. Hadzina kudzorerwa mari dziya dziya. Vamwe havana kudziwana. So, issue netika ndekuti iwo kana wakambowana, iwo uchifungidzira kuti vamwe vese vanofanira kuwana nemutoo wakawana nawo. Nekuti wakawana opportunity yekuiwana mari yacho zvinovharira umwe vanhu kunze kutaura chokwadi mari paizvina haipo tikatarira batirwa rwokuti takubatsira vanhu vekuchimanimani kuchipinge kumasvingo wabva kunze iyo mari iri munomo zvinorevekwa tiri tichinyengera veruzhinji kuti mari tinayo mukatarisa zvekare fodya tarima isusu topiwa pabod not iyo fodya yatengwa nemayusa ko iyo yambotengwa yacho yaenda kuti inofanira kuti iye kwandiri mukoma kudawo vapindure nyaya iyoyi
zvadakidza manje orit regai ndikumbire mukoma kuda kuti vapindure mubvunzo wenyu asi tinotenda nekupinda muchirongwa handisi
ndatenda
kuda kwati uzwile umlaleli ufuna ukwazi ukhona ecingweni kuda kwati Mnumzana Mtsanga.
Yes, ngikona ke niye yo.
Umzili umlalele.
Yes, ngimzwile regai ndivapindure nerurimi rwavanonzwisisa.
Endirai mberi.
Tinotenda baba vangu zvichemo zvenyu tinozvinzwa. Kuchema kwenyu kunonzvikwa zvikurusa. Mataura nyaya aya ndifadza zvikuru. Mataura kuti vamwe vakawana mikana. Vawana mikana vakapiwa mari dziadziya. Hadzina kudzokera kudzoserwa ichocho ichokwadi ndo syndrome iyazve yaitaurwa nemutungamiri wenyika vamunangagwa vatiti chirwere ichi chokuti vanhu vanokweresa vakweresa mari votadza kudzosera should come to an end munhu anenge akweresa mari anofanirwa kudzosera ndo saka makavona vakazoti kuti tigadzirise chirwere ichi ngatigadzirisei mabhenki maviri achamirira izvozvo akuoparata zvakanaka zvakarongeka achitevera zvikwereti ndosa vakaisa empower bank for the youth vakaisa women's bank for vanhukadzi kuitira kuti vanhu vaya vanoda kutora mari vasingadzoseri izvi zvakare zvinotiratidza kuti hurumende yedu iri kuda kutipa chingwa yatipa chingwa isusu problemu yatiri kuita ndeyokuti tiri kubva tatodya chingwa chatobvukirana tobvukirana todya chaita humbimbi ndoga husingadiwe tiri kunzi nehurumende kana takupai zvirego izvo tendai munobata hove mabata hove motengesa modzosa sidi yatakupai topavo vamwe tiri kuti oi iyo mbeu muchitora imbeu yomurime mukowe muchidzosere motora maprofit moendera mbechopa avo vamwe saka tirikuwana zvirwere zvokuti vanhu havade kudzosera tisu vanhu veZimbabwe in English we say let's be introspective and be able to solve our own problems atiri kuzvidi atiri kuzvigadzirira munyika medu
saka
tinotenda zvikuru kuti manyatso kurova nemo nemo hamuna kurova imbwa makaviga mupinyu mukoma kuda
wati ngitato munyumlaleli vamba kancane cincwena ngisi
ngiyabonga
right tsukunzwa zvakare I mafona ari kurira ari kuchema hanzi makati gara bumper tinomwe muterera ripo parinari apo kola kola mapinda muchirongwa okone cincweni ngibani
cheza tadirira ndiri blawayo kuno
eh vatadirira makadi henyu
andireta mune muri sereme
ai wakana muchifara tiri kufara nesiwo mapinda muchirongwa baba
Anda pinda, ndrukuzwa zvangu zvirikuitika badei. Problem rikuitika kuti vanhu vamukura vamuchiti papa studio vaka. Vanongoramba vachingoti side rawo chete.
Saka imuchiti by side renyu kai. That's why tichikupinza imurongo.
Tazvinorwadziwa nekutira chirongwa ichi nekuda kwemadhara iwaya.
That's why tichikupinza by side renyu kuti mupeuka nokutaura navo vatadera.
Vandiora chinhu one every day. Zvina change futi. Saka haade mapuri kwaisa vazidzi vana.
Vanje mnozowana huu mkana uchara ni mashefu
kana mshu. Mkana uchara kini one every day vana kaze kini mbanzu ni wama pinza iwese one thing every day. Saka hai. Kodo tiru waza. Dema mara kawaita ZBC Radio Zimbabwe kwa huu.
Ora hitu wacha dire. Mune mbunzo weku wabunze ni pamsoro penya yu implement.
Handikwanisi kuvabvunza nekuti mhinduro dzavo vanadzo kudhara ende vanhu vane maanza zvavo akakwana saka ndinoti vachitavo kuti vabvunzeke hapana chatokwanisa kuita ivo rikivarikunge vakadaro havo
vatadirira thank you so much nekupinda mirongo
maybe tiri kurwadziwa zvisingaiti but vanova vanyingosaidira zvinhu zvavarungoona zviri kuitika pachina zvavarungoona zvina mubvunzo kana chii varungoramba vaisaidira zvinhu zviri rongo Rotirwadza ndinobve mambo vauza vari taura zvinhu zvakanaka zvoita kuti mhuri yeZimbabwe irambe ichiendera mberi nokuti everyone is suffering. Mabasa atikurumbisa kubva kudhara achingozi mainvestors auya mainvestors auya but haumaoni. Zongoperera mukutaura chete saka hade vambotirayawo kuita kuti vagadzise zvinhu vakanyarara vasanyanya kutaura zvakanyanya sei.
Alright regai tiendere mberi nechirongwa thank you so much nekupinda muchirongwa vatadere. Right vakajengo muchiripo parinari arapo.
Yes,
so if anything has come out from this conversation is that a lot of young Zimbabweans are in pain, a lot of young Zimbabweans are not seeing on the ground what you guys are saying is there for them to access. So how do you go about making sure that they can access it? Is it about education? What is it about?
That is a good question. Thank you so much. In fact, let me go a bit back to the year 2014. My president, every man in Africa, we get another Malabo declaration. Yaiti, mu Africa, my youth, any my challenge is the mabas. Now it's also, it's not only production. No, we na kuapa upenyu. Afin dawa kari zozo kare asinoti ma value chain. Uya kari ma forge. Uya osi muzirago bypassu. Wenda processing sector. Mwenda oku the tertiary sector. The insurance part of it. Eti nchokutanga. Echipiri, tinoda capacity building yaka simba chaizu, tuwene mindset change. Wanawazara ambao wani spirit ya negativity. Nungwea wea assumption, wangati nkota wala wea kuti kubengi, ndekwe bato X, kubengi ili, ndekwe bato X. Paris, ino Mzimbabwe, atirara amiri ma political parties. Atifambe ni ma political parties. Tinofamba ni waru. Nyotaka ndambotarira pokutanga kuti hurumende ine hwaro unonzi Vision 2030 une zvinangwa 6 zvinangwa 6 hazvinene zvimatongero wenyika tikuti isisu munhu ngavanewo mari inoita kuti akwanise kurarama tichipiri tikuti isisu mabasa acho ngavawanike vanhu vazvishandire tione entrepreneurship vapire mumabasa macho even masanctions acho akanga abviswa indastry yedu yafamba zvakanaka tikuti isisu pamavision yandataura 6 yayo Jeremy had to turn up and the corner, Jimmy Zakuan, so I could teach him Chidimbu. One of our understanding is 2030 or in May Pedakuan of my youth,
all right,
in May Pinapan Guara,
Rega indi tore mwomterere udu pensira mchurongo anditu wakajemu.
Yes.
Right. Kola kola ekwe ngwe ni, silo mwenye ekwe ngwe ni, ndiana pinda pupa churongo hapo. Kola kola mlaleni ukona ye? Ukona na?
Zita.
Mnumza na Zita unjani?
Ya, ndio Taura.
Taura ini ni baba, zufambe.
Zufama mrede.
Mwushe, murukunzu waka hanzi, Vision 2030. Yaka nangaye nukubatira wano, wechidiki moti ina Jesus.
Imi mwunga funga wali zine utika, ilina wano ye zano imi. Zishu zaka itika Jesus.
Inda.
Zomuna fana wuzwande zokuti, ye zine zwano, kuse mani mani ka. Varu kudama, varu kuti tukupe ichikafu. Kwa mwarugunzi, uinda ichi stupa. Situpa zakaenda nemvura unochiwana kupi
situpa
unochiwana kupi iwe sina hembe yekupika muviri wako iwe chikafu hauna hanzi unda chitupa saka iyo mari yacho inowanikwa sei izvino zvitai kuti vanga vaine mari zvikutsvakwa kunze kwenyika vamwe vari kurohwa nematombo munozungudza matombo maviri kuzinofobia achitaka musoro womunhu kusvika munhu afa. Shua bengiri ne maringa tazakuya kuzotora mari ndoita hangu business rangu mukatarisa iki zvinhu tichitaura kuti makambani ngaavhurwe iwo kati ungatengesa madomasi apa unotengesa madomasi apa unotengesa madomasi apa anouya akatengwa nani kusina munhu anoshanda kukambani pakaoma ipapo ende mukatarisa vana vese kutanga kuma 18 kana kuti 17 years ari kunze kwenyika izvizvi vana vangu vese ndakatotakura vese vari kunze kwenyika vanga nazvo kuita umwe wacho taurai naye panapa 2 minutes
ari parinari apo ndiani
mukutaura na Hard
mukoma Hard zviri kufamba
zviri kufamba zvenaniwo
muri mumwe wechidiki here
ndiri mumwe wechidiki ndiri kurwadziwa nemashoko ari kutaurika apa
taurai chinzi
inini hangu ndiri wechidiki handiti ndakakurawo ndichiona zvakawanda wanda since pakapinda government nyuwani zvinhu zviri kungonesa chinhu chendinoziva ndechekuti kuti tigotanga kutaura kuti panoda kuitiwa zvimwe zvinhu zvakaita semaprojects zvinoda kuti mari itange yagadziswa munyika handizi kana kuchinzi mari yava munyika zvinoita kuti mayouth mazhinji mamwe ari kubuda ari kuenda kune dzimwe nyika achinotsvaga mabasa awane mabasa munyika mavo achiisitira zvinhu zvavo handizi
10 seconds mukoma
chinhu chekutanga ndechekuti vagadzisa nyaya yemari economy kuti zvinhu zviite zvakanaka then wozotanga kudiscusa kuti saka zvetine mari yedu tofanira kuita sei handizi
Alright mukoma Hard nguva ndiyo yakudyana na rega indipe magesi angu mukana wekuti vakupindurei and then teta kutopeta chirongwa handisi
ndizvozvo
right kuda mukoma Nicross ndiri kukupai both each about 10 seconds so that you could wrap it up. Can you respond to Hard? We are kuti ndiri mumwe wechidiki, I'm based outside of the country because of these situations, the economy is not right and you have to fix the economy before anything else.
Ikonomi haigadzirwe numwe munhu, nyika ndedu inoitwa neni newe, uya muZimbabwe tibatsirane tishandire nyika yedu. Ikonomi iri kutofamba ndisakanda kuzotine ati kuti TSP ndisaka tine ati kuti Vision 2030 kuno kumakeke uchine mukaka
kuda wena utini.
Thank you very much. Unfortunately, I've been given 10 seconds. What I want to say to my brother is that we admit that the economy may not be performing very well. But at the same time, we are saying there's no magic bullet in repairing a moribund economy. Mm-hmm. What we are saying is it is indeed a process that we are embarking on in repairing this economy. There are a lot of things that were not done correctly in the previous regime that the current government is trying to correct. That's why you see the Minister of Finance being very, very strict
Iskati. Uhlelo sesifikile maphethweni mbuzo.
Siyabonga. Kodwa sithi kwabatsha abavule amehlo, bevule indlebe zabo, belalele ama opportunities agcwele elizweni. Sibambane sonke, sisebenze sonke.
All right. Thank you so much, Kuda. Thank you so much, Mnumzana Nicholas Kajengo. Zimbabwe Muhle. Thank you so much, Mapinda Mchirongwa. Nasitachikurukura nyaya yemunemployment. Ngatisangane next week. Bye bye.